Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kukadzi 15 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessings Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende vanorangwa mabasa vachiti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvavo.
Vagari vekwaMutare vanoudza vatsvangirai kuti kana MDC ikapinda mubatanidzwa wemapato, iwo ndo vanofanirwa kunge vari mutungamiri wemubatanidzwa uyu.
Studio 7 inotarisa zvakadzama zvingaitika munyika gore rinouya kana mapato anopikisa akatsigira munhu mumwe chete achakwikwidzana navamugabe pachigaro chemutungamiri wenyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vari muzvipatara zvehurumende vatanga kuramwa mabasa nhasi nyika yose vachinyunyuta nemabatirwo avanoti vari kuitwa nehurumende. Vana chiremba ava vanoti vari kuda kuti hurumende igadzirise zvinyunyuto zvavo zvitatu, chikuru chacho chiri chekuti kana vapedza zvidzidzo vawaniswe mabasa muzvipatara zvehurumende zviri kumaruwa. Zvinonzi hurumende yakazivisa kuti haina mari yekuvabhadhara kana vaenda kumaruwa. Zvimwe zvinonzi zviri kuchemerwa navana chiremba ava inyaya yekuti vawedzerwewo mari dzekunge vari pabasa kana kuti on-call allowance idzo dziri pa $288 pamwedzi, zvichireva kuti chiremba anoshandira $1.20 pahour yoga yoga yaanenge ari pabasa panguva iyi. Chimwe chavari kudawo ndechekuti vabvumidzwe kupinza zvinhu zvakaita sedzimotokari munyika vasingabhadhariswe mutero. Hurumende inonzi iri kungovimbisa kuti iri kugadzirisa matambudziko aya, asi zvinonzi hapana chiri kufamba. Gore roga roga vana chiremba vachangopedza zvidzidzo vanototi varamwe mabasa vachida kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe.
Hatina kukwanisa kunzwa pamire hurumende nedanho ratorwa navana chiremba iri, asi vachitaura pamberi pekomiti yeparamende inoona nezveutano, gurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa vati bazi ravo rinoda mari inosvika $1.2 million pagore kuitira kuti ikwanise kugadzirisa matambudziko akatarisana nebazi ravo ayo anosanganisira mihoro yavana chiremba. VaParrenyatwa vatiwo kana bazi ravo rikasakwanisa kuwana mari iyi, zvinhu zvicharamba zvichinetsa munyaya dzeutano. Asi munyori mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vanoti sesangano vanotsigira danho ratorwa navana chiremba ava sezvo hurumende iri kutungamidza mberi zvinhu zvisina kukosha ichisiya kutarisa nyaya dzeutano. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Danho ratorwa navana chiremba iri, kutora kwaita danho iri kwatoitwa nekuti vanenge vaidza kunyora tsamba zhinji vachingoramba vachitaura nyaya imweyo yekuti vakuda kuzvaonco allowance neemergency yekuti kana vapedza training. Saka sebazi reDoctors for Human Rights tokutsigira saiki yaitwa nemajunior doctors nekuti tinenge tine tarisirowo yekuti madoctors abhadharwe mari inokwana, maposti ekuti vaenderere mberi netraining yavo agadziriswe, neamwe maissues avanenge vachida manonmonetary incentives akaita sekupinza motor duty free vabatsirikanewo nazvo nekuti mari dzavakuwana compared kune dzinowanikwa nekune amwe madokta kune dzimwe nyika ishomanene. Nyaya yebrain drain kuramba ichiitika muno nekuda kwekuti vana chiremba vasibatwa zvakanaka.
Asi hapana here imwe nzira Dr. Mastara yekuti vange vachigadzirisa nyaya idzi vasina kuramwa mabasa. Tichiona kuti panorwanzo uswa ndo unoparara. Veruzhinji ndo vanenge vakushupika kana zvipatara zvavharwa.
Kudarowo zviripo se papa mapatients ndo anonyanya kuaffectika nesituation yakadai. Asi tikaedza kune rimwe divi, dokita vanhuwo vane mhuri dzavo, vane vanhu vakavaimisa kuchikoro vanenge vakatarisira kuti mwana uyu akapedza 7 years kana ari chiremba achakwanisa kubatsira dzinza rese.
Chii chamungafunga kuti chiri kunetsa kuti hurumende inge ichibhadhara vanhu vanoshanda mubandiko rakakosha kudaro kana ratingati riri critical?
Isi maonero edu ndekuti nyaya yemapriorities kuti vanhu chavanokoshesa chii. Mukaona vakuru vedu vemupolitics maminista machi ivo havarapwi muzvipatara zvedu zvemuno muZimbabwe. Kuzvipatara kwavanorapiwa kunze kwenyika, vana chiremba vari ukoko vanoziva kuti vakubhadharwa mari dzinokwana, saka vanoita basa nemazvo. Saka ivo isi todoona sekuti uku kushaya hanya newelfare yeruzhinji rweZimbabwe.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vari parunare neStudio 7.
Dare reConstitutional Court nhasi rarasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nevaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru yekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaita zvisiri pamutemo pakuunza mabond notes. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Gweta ranga richimirira amai Mujuru muzvinafundo Lovemore Madhuku vaudza dare kuti vamugabe vakatyora bumbiro remutemo yenyika nekutadza kuritevera pavakaita kuti veruzhinji vashandise mabond not aya. VaMadhuku vati mutemo wakashandiswa nemutungamiriri wenyika kuti mabond not aya aunzwe wePresidential Powers Act wakashandiswa zvisiri izvo, sezvo mukuita izvi vamugaba havana kutarisa kuti dare reparamende ndiro rine masimba ekuumba mutemo. Vati vamugabe vaifanira kuchengetedza bumbiro remutemo yenyika sezvavanosungirwa kuitwa nebumbiro iri. Asi rimwe remagweta anga achimirira vamugabe vaSimplicius Chihambakwe vati nyaya iyi yaunzwa kudare nenzira isiriyo. Vachiti amai Mujuru vaifanira kutanga vaenda kudare repamusoro vachigunun'una kuti vamugabe vachikora murau. Asi vamadhuku varamba vakatsika madziro vachiti uremu hwenyaya iyi unofanira kutarisiswa nedare uye chero ani zvake ane kodzero dzekuenda kudare reConstitutional Court kana aona kuti mutungamiriri wenyika haana kutevedzera bumbiro remitemo. Vachitura mutongo wedare iri mukuru mukuru wevatongi munyika vaGodfrey Chidyausiku vati nyaya iyi yaraswa nedare uye vachazopa zvikonzero munguva yavasina kutara. Vatiwo amai Mujuru avo vave kutungamira bato reZimbabwe People First vabhadhare magweta vamugabe panyaya iyi. Amai Mujuru vakakwidza nyaya iyi kudare vachiti vamugabe vakatyora bumbiro remitemo pavakashandisa masimba avo kuunza mabond notes munyika zvichitevera kushayikwa kuri kuitwa mari munyika pari zvino. Kunyange hazvo mabond notes aya akaunzwa, dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga rapfunya chisero munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, jini Thomas Chiripasi.
Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya nhasi vaparura hwaro hwekufambiswa kwemari kana kuti monetary policy statement vachiti mabond notes ari kushanda kuwedzera uwandu hwefodya iri kurimwa uye kucherwa kwegoridhe. VaMangudya vanoti vaisawo parutivi homwe yemari yekunze kana kuti nostro account mari inosvika mambirioni makumi manomwe emadhora yekubatsira kutenga zvinhu kunze kwenyika. Asi nyanzvi munyadzo zveupfumi dzinoti mari iyi ishoma zvikuru nekuti makambani akawanda anotenga zvinhu kunze kusanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari uye vave nemwedzi yakawanda vachiedza kutenga zvinhu zvatanga kushayikwa munyika.
Vamangudya vatiwo hurumende iri kuunza mutemo unopa kuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika uye ichiedzawo kubhadhara zvikwereti zvekunze. Vatiwo vanhu havafaniri kuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, vachiti pane mari inosvika zviuru mazana matanhatu emamiriyoni emadhora inozivikanwa kuti iri mumabhanga ari kunze kwenyika yezvizvarwa zveZimbabwe, uye izvi zvakabudiswa pachena neBank of International Settlements. Vatiwo vadzikisa mari yemitero panyaya yekukwereta mari kubva kumabhanga, vachitiwo mari iri kutumirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika yaderera nezvikamu gumi nesere kubva muzana. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano, avo vanoti vamangudya havana kunyatsotara mitemo ingapa kuti upfumi hubude mumadhaka mahuri. Vatanga nezvekutaura nemari yaiswa kunze munostro account.
70 million yaiswa munostro account drop in the ocean, haikwanisi kugadzisa dambudziko remari riripo pari zvino. Nyika inoda 500 million pamwedzi. Ndiri kuti 500 million ndichitarisa kuti pagore tinoimporta 6 billion. Saka kuti tenge zvinhu zvatotenga kunze kwenyika ve6 billion, zvinoreva kuti pamwedzi tomaachida 500 million. Saka kana vaisa 70 million, vaisa kachikamu chidiki chemari ndova pamwedzi. And unofanira kuziva kuti kumamwedzi yasara kumashure, yasara kumashure, kune makambani mazhinji epetro anogadzira zvigadzirwa zvemafuta, macooking oil, ane matransfers asati abhadharwa, atingati backlog pachirongo. Saka iyi haikwanisi kugadzira dambudziko rezvi kumashure. Saka pati ataida mari yakawanda kuti inge ichienda kunostro account kuti ibatsire kuti vanhu vaone kutenga mari wematerials. Saka haisi kukwasi vatsuna warwa vaedzawo zvavaita asi hazvitore kusvika patiri kuda. Ndosaka muri kuvati nanhu asi unoona kuti nemapuraidhi ari kukwira kuti zvinhu zvaakutoshayika. Zviri kushayika nekuti makambani asi kukwasi kugadzira zvinhu zvakawanda. Makambani anga aiwedzera capacity utilization atodzika nekuti havana chii, havana mari yakakwanisa. Mari yaiswa navamangudya ishoma, shomanana by far. Tinoda times 7 yavaisa iyi, vaisa 1 over 7, vaisa 7 tiba times 7. Asi mukaona zvinhu zvatotenga pamwedzi on average i 500 million.
Ko zvavari kutiwo vari kuona sekuti mari yavakaparura yemabond notes iri kubatsira zvikuru vemaindustry, vachitiwo vaona kuminda yefodya kuvanhu vachirima fodya yakawanda uye kugoridhe vanhu vachiunzawo goridhe rakawanda kufidelity.
Vanhu vefodya vakatanga kurima fodya kubva 2000 gondi notirisatira apo, ngatisanyeperana. Varimi vefodya gore negore vanounza mari inopfuura 500 million pamwe pacho 700 million dollars inotengeswa kunze kwenyika iro bhondi inotisatira apo. Zvavaita pabhondi note apo, vangopa munhu agara ane mari kudhara voti takumupa 5%. And bhondi note yacho blessing yakauya muna October, asi fodya yakanga yatotengeswa muna April. Saka haungatauri kuti hanzi fodya yaita zvakanaka, iyo yakatengeswa muna April kusvika muna August. Wounza bhondi note muna November wati bhondi note ndorazounza fodya. Dai vaitaura zvefodya ichitanga kutengeswa muna March kusvika muna August gore rino, taiti dzimwe dzenguva yazowedzera. Ngaiwedzere kubva pa 700 million pita jaira isvika pabhiriyoni toti bhondi note.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare.
Bato rezanupf riri kuita musangano wepolitbureau nhasi. Mubato iri muine kunetsana kwakanyanya pakati pezvikwata zviviri zvinonzi zvakaburitsirana makano kurwira kutora chigaro chemutungamiri webato iri varobert mugabe kana vachinge vasiya basa. Vamugabe ndosa chigaro wemusangano uyu. Vanoruzivo nezviri kuitika vaudza studio 7 kuti imwe nyaya yanga ichitariswa kuzeyiwa inyaya yekunetsana mubato matunhu emidlands nemasvingo ayo ane vanasachigaro vakambomiswa mabasa. Vari kurwisana vanoti vegeneration 40 avo vanonzi vari kutsigirana nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vepelekezela mpoko uye vetim lacoste vanonzi vanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa.
Vakambomiswa basa nechikwata chinonzi G40 ichi vaezra chadzamira vekumasvingo vakadzorwa pabasa, ukuwo kumidlands vadaniel mackenzi ncube vekuchikwata chetim lacoste vakatora chigaro chainge chakafanobatwa navajoram gumbo mushure mekunge vakezito chivamba vambomiswa basa neG40. Vachivamba vakaitwa mutevedzeri wasachigaro. Asi vegeneration 40 vanoti vanhu ava vainge vamiswa basa vachipomerwa mhosva yekusateera mitemo yebato uye vanofanira kungoita nhengo chete dzisina zvigaro. bato ranziwo riri kutarisirwawo kuziya zvakaitika vamugabe vari pazororo kusanganisira nyaya yekuti vamunangagwa vanonzi vakaita musangano nevanhu vakadzingwa mubato vachinzi vaizvitiwo ndivo mukuru apo vakabuda vakabata kapu yakanzi I am the boss.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vatanga zvakare kushoropodza kwavo mashoko enhau ekuti vanodyidzana neRussia vachipomera boka revasori venyika yavo mhosva yekuburitsa nyaya kumasangano ezvenhau vachifukura hapwa.
Dunhu reraikipia riri pakati peKenya rinozivikanwa nemhuka pamwe nezviwanikwa zvinoyewedza izvo zvinokwezva vashanyi kunzvimbo yakatsamirana negomo reMount Kenya iye. Asi nekuda kwekusanaya kwemvura, vanofudza mombe vanobva kumaodzanyemba vave kupindawo mudunhu iri nemakumi ezviuru zvemombe mumatunhu ari pasi pevanhuwo zvavo vachitevera rufuro pamwe nemvura izvo zvinonzi zvave kukonzera kusawirirana nevaridzi veminda pamwe nekutizisa mhuka kubva munzvimbo iyi.
Naurano dzekunza runyararo muSiria dzanga dzifanira kuitwa nhasi muKazakhstan dzanonotswa kutanga zvekuti dzave kutarisirwa kutanga mangwana musi wechina.
Vagari vemudunhu rekumanikaland nhasi vaudza mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai kuti mubatanidzwa wemapato anopikisa ukabudirira ivo vatsvangirai ndovanofanirwa kumirira mapato ose musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevatungamiriri vapinda musangano wanhasi mbuya Mauchazadliwayo vati nharona pakati pemapato ekuitira kuti ashande pamwe chete munguva yesarudzo dzinofanirwa kuitwa nemapato ane muonero mumwe. Vatiwo MDC inofanirwa kubatana nebato rine vanhu vakawanda kwete kubatana nevatungamiriri vemapato asina vanhu.
Isusu tavaudza kuti izvozvizvi tisati taona chimiro chekuti tibataneba ngekuti ivo vega pachavo vari kutukana. Saka isusu tinopinda here pane vanhu vari kutukana iwayo? Ngatatangai mamboongorora kuti vanhu ava vanhu vane vanhu here kana kuti vari kuya vega. Ngoti isusu tine vanhu vedu vatiinavo sematraditionary. Hatidi kuti tipi vanhu isitine vedu vanozovawo tinyonganisa ba. Saka imi moongororai munhu mukuru kuti mutione kuti vanhu vavo vari chokwadi here kana kuti vari kuya kounyonganisa.
Asi imwe ng'anga yange iri pamusangano uyu inozivikanwa nerekuti Dick Dliwayo inoti vamwe vanhu vakumbira kuti mapato abatane ashandire pamwe chete asi vatsvangirai vari mukuru wemubatanidzwa wemapoka ezvematongerwo enyika uyu.
Masoko abuda ngekuti ngatibatane tiite rudo tishandire pamwe tisati uchake uchake hapana kwetinoguma. Ndo masoko makuru aireketa president. Nesuwo tichimatsigira kuti vanhu venga tiite rudo nemubhaibheri chaimo zvakareketwa ngerudo. Nguva yekuaka areki kune mashoko anobuda akawanda tingateera kubhaibheri suruku. Kunozi areki vamwe vati ngatiake ngemugamo. Esu wakaprofitwa munhu wani musenjuru nguva zindakazi ngatiake bhaibheri ngatiake ngarava ngemugofero. Saka tese tinode kuaka ngemugofero tiite chiro chimwe ngoti Zimbabwe ngeimwe haasi maZimbabwe 10.
Vasongani mubatanhema mwanakomana wamambo Makumbe wekubhuera vanoti vaudza vatsvangirai kuti zvakakosha kuti madzimambo abatwe zvakanaka sezviri mubumbiro remutemo yenyika.
Son of Chief Makumbe tauya tikasangana nemukuru vanonzi vatsvangirai president weMDCT vauya vachitibvunza masiki civic groups matraditional leaders. Saka ini ndakamirirawo machiefs ndataurawo pfungwa dzangu ndichivapa kuti no kamuzikira tinaro semadzishe inhau yekuti tiri kuabhuiswa nekushandiswa nenzira dzisidzo neruling party. Saka isu tachikumbira kuti post election yaitwa munyamunyaso misikidzo kuita restoration ye traditional system yedu kuti ifambe zvakanaka.
Vatsvangirai vari kushanyira matunhu ose munyika vachida kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya dzakasiyana siyana kusanganisira hurukuro dzekubatana kwemapato ezvematongerwo enyika apo sarudzo dzegore rinouya dzoswedera. Vatsvangirai vati vanhu vazhinji vari kungochema nenyaya imwe chete inogara ichingoitika apo nyika yatarisana nesarudzo yekuchisidzirwa uye yekushayiswa chekudya kunhengo dzemapato anopikisa utungamiriri hwezanupf yarobert Mugabe. Vatsvangirai vatiwo vazhinji vari kuvaudza kuti vari kutyira zvakare kuti sarudzo idzi dzingangobiridzirwa zvakare sezvagara zvichiitika nguva dzose nekuda kwekuti Zimbabwe Electoral Commission izere vasori vemuchiuto chipurisa uye nhengo dzebato riri kutonga rezanupf. Vatsvangirai vatiwo vanhu havana chivimbo nevaongorori vesarudzo vesadrik sezvo ichichenesa sarudzo dzinenge dzabiridzirwa. Vatsvangirai vange vachitsigirwa nemumwe wevatevedzeri vavo injinia Elias Mudzuri, munyori mukuru webato vadouglas Mwonzora nevamwewo. Ndakamirira studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Kutanga nhasi kusvika musi wechishanu, Studio 7 ichange ichitarisa zvakadzama zvingaitike munyika chero nguva kusvika panguva yesarudzo gore rinouya. Tiri kutaura nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nevarwiri vekodzero dzevanhu vachitipa maoniro avo. Muongoro redu yekutanga, rimwe sangano ravanachipangamazano reZimbabwe Democracy Institute rinoti pane zvakawanda zvinogona kuitika munyaya dzematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ukuwo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichiti Zimbabwe iri parumana nzombe. Ivan Chifera anotiudza zvinofungwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nedzeupfumi.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vanoti zviri kutarisirwa nevazhinji munyika ndezvekuti mapato anopikisa achabatana omba mubatanidzwa wakasimba uye okunda musarudzo dzemuna 2018 kuitira kuti zvinhu zvisanduke mune zvakanaka munyika. Kana izvi zvichinge zvaitika, varwanya vanoti upfumi hwenyika hunotanga kusimuka, vanhu vogara zvakanaka vaine mabasa uye kodzero dzavo dzichiremekedzwa. Asi varwanya vanoti kunyange hazvo zviri izvo zviri kushuvira vakawanda, hazvirevi kuti izvi ndizvo zvichaitika.
Muopposition muri kutunganwa vanhu vane chindini ndini nokungoda simba nokungoti deini ndatungamira, havasati kutaura kuti togadzirisa seupfumi hwevanhu. Zvatataura mubasic scenario zvezvo, upfumi hwakanaka, magariro evanhu akanaka, ikonomi inoshanda inopa vanhu mabasa, hachisicho chinangwa cheopposition. Chinangwa cheopposition ndechekuti mutungamiri ndiani, ndichaita MP here, ndichaita kansela here. Havasi kutarira kuti totamushandira pamwe kuti tibvise vakonewa. Saka basic scenario yedu idesirable, that is what we desire. Asi hazvisizvo zvinokwanisa kuitwa. Mukatarira zvezvikwama yamujuru, tarira zvaitika, havasati vaita kana Congress. Asi kwatova nemapato akasiyana siyana, vamutasa navagumbo vakinda vakadai, vakusiya mamujuru vakadai, tinozokwanisa sekuti tiite basic scenario opposition isina kubatana.
Dr. Ruhanya vanoti kunyange hazvo ZANU-PF iri zinyekenyeke pari zvino, mapato anopikisa hanawo kusimba, izvo zvinopa ZANU-PF mukana wekuti irambe iri pachigaro.
ZANU is weak, haina kusimba, but the opposition is weaker. Sakuri wati a weak ZANU inokwanisa kuramba ichitonga even iri weak, nenyaya yekuti ZANU is a, Zimbabwe is a party state. Kuri wati bato rinotonga nemapazi hurumende kana kuti nenyika zvakabatana, hauoni musiyano weZANU the party and the government iripo nenyika. Ndopo munoona mapurisa anenge achingosunga opposition, maCIO anenge achingoitawo zveZANU, masoja anenge achikambenirawo ZANU.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vanoti zvinogona kuitika kuti mapato anopikisa abatane, asi vanoti izvi zvinonetsa kuti zviitike nekuda kwemamiriro akaita mapato anopikisa.
Pari zvino maonero angu ndeyekuti kusvikira vagadzirisana pachavo vari 1-1 kana kuti veMDC vePeople First vawirirana pachavo kuti vabatane nevamwe zvinonetsa manje, nokuti vese vachakwikwidzawo kuti vada kuita maMP ndivanani, vada kuita makansura ndivanani, uye anozotungamira yatinoti coalition yacho angava ari hani. Saka pari zvino maonero angu ndeyekuti havasati vasvika chinhanho chacho ichocho chekunyatsogadzirisana kuti vabatane.
Asi vajanga zvavanoti pane mukana wekuti sarudzo dzinogona kuitwa murunyararo kunyange hazvo dzisingazoburitsi zvinodiwa kana zvinotarisirwa nevakawanda. Nyanzvi munyaya dzekuongorora zvehupfumi hwenyika vamasimba kuchera vanoti semaonero avo mapata anopikisa achabatana, asi havaonese kuti anenge akasimba zvekukwanisa kubvisa bato rezano PF pachigaro.
Kubatana kwemapato kuchaitika zvisine hazvo kuti amwe mapato achona anenge asisina kunyanya kugwinya sekutarisira kwatanga takaita, asi kuti pachaitika sarudzo dzakachena nyika ichifambira mberi zvakanaka ndoone zvichiitika. Bato rezano PF rine zvakawanda zvaruri kuda kuvanza zvokuti handifungi kuti vangazvipira kuti vabude mukutonga muna 2018.
Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Hiwayo vanobvumirana vakuchera vachiti zvakabuda musarudzo dzemabyelection kunzvimbo dzakaita seBikita neChimanimani nedzimwe zvinoratidza kuti mapato anopikisa mazhinji haana kusimba zvekuti ZANU PF haitombovhunduka.
Tozotarisa zviri kubuda mumabato rana mai Mujuru nemamwe mabato, tinoona kuti kuzobatana kwavanoita chikunyanya kuda kuti vabatane, chinovaunganidza paa pamwe chete, havasati vanyatsowana chinoita kuti vafambe vaine shoko rimwe chete. Chavangati toda kubvisa ZANU, asi vakwanisa kuzonetsana kuti ngatiti tabvisa ZANU tozodini.
Asi vamwe vanoti zvakaitika kusarudzo dzebyelection yekunoton uko vatemba muliswa vakakwikwidza vakazvimirira asi vachitsigirwa nevatsigiri veMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai, zvinogona kuitika musarudzo dza2018 kana mapato anopikisa akabatana zvine ungwaru. Vamuliswa vakakunda nhengo yezanu PF, izvo zvakaita kuti vamirire nzvimbo iyi muparamende. Varuhanya vanoti zviri mugwaro ravo iro rinonzi Zimbabwe Probable Scenarios and Possible Outcomes 2017 and beyond, iro rakanyorwa nenyanzvi dzinosanganisira mudzidzisi wepauniversity of Zimbabwe vaEldred Masunungure, hazvireve kuti ndizvo chaizvo zvichaitika asi kuti rinopa maonero esangano ravo. Varuhanya avo vaimbove mutori wenhau weDaily News isati yavharwa zvichisimba nehurumende muna 2003 vanoti gwaro ravo rakapiwa vakuru vezvematongerwo wenyika pamwe neveruzhinji kuitira kuti vaone zvavangaita mukugadzirisa zvinhu munyika, mungave munyaya dzezvo matongerwo enyika kana nyaya dzeupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Teererai zvakare mangwana apo tinenge tichitarisa zvine udzamu zvingaitike kana nyika ikapinda musarudzo gore rinouya, zvinhu zvakaita manyama amire nerongo sezvazviri kudai uye mapato akaramba achipatsanuka.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kuitwa navana chiremba.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Nako kambo andina simba kubva kuna Sam Fellow na Mary Bell tavatasvika kumagumo yechirongwa chedu sezvongo yedi yapera. Regai timbotarisa misoro inavo zvakare.
Vana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende vanoramwa mabasa vachiti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvavo.
Vagari vekwamutare vanoudza vatsvangirai kuti kana vachipinda mumubatanidzwa wemapato ezvematongerwo enyika, ivo ndo vanofanira kunge vari mutungamiri wemubatanidzwa wacho.
Studio 7 inotarisa zvakadzama zvingaitike munyika gore rinouya kana mapato anopikisa akatsigira munhu umwe chete achakwikwidzana navamugabe pachigaro chemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina ndungamiri nkomo munhau dzechindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlazi lichomi lanhlanu ngonhlolanja 2017 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Okubangelayo ukuthi ukusebenza kwangikhona kunzima. So emsebenzini wangikhona ngobuningi kwawo kuyenza ukuthi amadokotela amaningi esebenza ekhonona. So umuntu osebenza ekhonona kuyabe kunzima ukuthi ebe elose esebenza ebona ukuthi izinto zakhe azimanga kuhle emzini wakhe.
Odokotela abasanda qala umsebenzi, ama junior doctors bakhalala umsebenzi okubangele ukuvalwa kwezinye ingatsha zempila kahle ezibhedlela zikahulumende ezinkulu.
Uhulumende kumele abe namapolitics azahuka abantu abazokuya nemali lapha ngoba imali zama exports nani. Economy yethu incane kakhulu okuthi sizafuna abantu abazokuya lezi mali zawo. Ezingathi ngama investors ukuthi babuye lapha bekwazi futhi bayinvest.
Usibalo okhulu webhanga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutika uthi umnotho weZimbabwe usesimeni esihle sokuthuthuka lonyaka. Sokulenkuthazo ethi abantu bengayi emkhosini wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izibhedlela ezinkulu zeZimbabwe lamhlanje bezivale ezinye zengatsha zazo ngoba odokotela abasanda qala umsebenzi, ama junior doctors bekhalele umsebenzi. Inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi ukutshengisela lokho kuphumelele kakhulu ngoba izibhedlela ezifana lempilo iParirenyatwa leHarare bezivale ingatsha ezelapha abantu bebuyela emizini yabo, njalo kulabo dokotela abalutshwana ekade beselapha abangene kungozi yesiphangiphangi i-emergency ngesiNgisi. Odokotela laba balezikhalazo ezigoqela ukuqatshwa nxa beqeda izifundo, ukwengezelelwa kwemali yama-allowances lokuphiwa imvumo yokungenisa impahla elizweni kungela mthelo we-duty. Imizamo yokukhuluma lohulumende ngalolu daba yehlule. Kodwa ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo labodokotela iZimbabwe Doctors for Human Rights unkosazana Sikhulile Ngwenya utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi bayalisekela inyathelo elithethwe ngodokotela.
Thina njengabodokotela abangaphansi kwebizo lokuthi Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, bona amadokotela besenza into ehambelana lama-rights abo. Ngoba okwenzakalayo ukuthi lokhu behola imali engayenelisanga engahambelaneyo lomsebenzi abawenzayo ayisiyo nto elungileyo yona le. So thina we are supporting imuva eyenziwa ngabodokotela yona le e-strike.
Kanti vele khona ukubangela ukuthi bastrike kahle kahle kuyini?
Okubangelayo ukuthi ukusebenza kwangikhona kunzima. So emsebenzini wangikhona ngobuningi kwawo kuyenza ukuthi amadokotela amaningi esebenza ekhonona. So umuntu osebenza ekhonona kuyabe kunzima ukuthi ebe elokhu esebenza ebona ukuthi izinto zakhe azimanga kuhle emzini wakhe. Kwezinye isikhathi le mali zokuhambisa emsebenzini ezokuthela lefiwe ziyabe zingekho, kodwa umuntu uyabe efisa sibili ukuncedisa abantu abagulayo.
Yimalini abayitholayo lezi nsuku?
hayi imali yangikhona ayikhulumeki on radio, but imali yangikhona imali engakwaniyo. Even labo dokotela abasandayo ukuqualifya la yayibakwanele ukuthi bekwanise ukuphila impilo eyayiphilwa ngabanye abodokotela kwakwesizwe.
Pho manje uhulumende yena engathi baqakathekisa imali kule mpilo yezigulane, lingathini linalo?
Into enjalo uhulumende engatsho njalo kuyabe kusengisela ukuthi siyabe sesingene enkingeni enkulu, ngoba thina ukuqhashwa nguhulumende siqhatshelwe ukuthi sincede abantu. Kodwa uma thina singancedekanga ngemali esiyitholayo, siyabe singakwanisi ukuthi sincede abantu ngendlela esimele sisebenze ngayo.
Unkosazana Sikhulile Ngwenya, lilunga lenhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Doctors for Human Rights, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe elereserve bank umnumzana John Mangutshka uthi umnotho weZimbabwe usesimeni esihle sokuthuthuka lonyaka ngenxa yesivuno esiphezulu esizatholakala kulandela ukunakuhle kwezulu. Sethula umbiko wakhe we-monetary policy namuhla, uMangutshka uthe ukhangelele ukuthi ilizwe lithole umumbu ongamathani aphakathi kwayisigidi esisodwa lengxenye lezigidi phose ezimbili. Uveze njalo ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezilamabhuku amabhanga phandle kwelizwe zile mali efika ku-$600 million, okuyinto athe iphazamisa kakhulu umnotho weZimbabwe. Uphinde wathi uyathokoza kakhulu ngendlela imali yama-bond notes esebenza ngayo. UMangutshka wehlise njalo imbadalo yokweboleka imali emabhanga isuka ku-15% yaya ku-12%. Ukuhlaziya amazwi kaMangutshka sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Ukhuluma iqiniso sibili ukuthi uzaba le mvuno esikhangele ukuthi izanceda abantu ukuthi bengafini endlala, njalo ukuthi sikhangele ukuthi uzaba lama exports amaningi. Kodwa ngibona njengani okumele kwenzakale njalo ukuthi ama policies angikhona, uhulumende kumele abe lama policies azahuka abantu abazabuya le mali lapha, ngoba imali zama exports lani i-economy yethu incane kakhulu okuthi sizafuna abantu abazabuya lezi mali zawo ezingathi ngama-investors ukuthi babuye lapha bekwazi futhi ba-invest.
Ukhuluma njalo uMangutshka ngokuthi izizalwane zeZimbabwe zilamabhuku amabhanga phandle kwelizwe ale mali efika i-$600 million. Kuyini kahle kahle okwenza abantu laba bavula amabhuku amabhanga phandle kwelizwe, njalo kuyini okungenziwa ukubahuga ukubana babuye bazevula amabhuku emabhanga eZimbabwe?
Ngakhangela emuva uzakhumbula ukuthi abantu lahlekelwe izimali eziningi eZimbabwe imuva from izindola isiya ku-US dollar. So abantu abaselathemba banking sector yalapha eZimbabwe ukuthi izimali nxa bengazigcina lapha bazakwanisa ukuthi bazithole. Sakhengeleka khathesi silama-bond notes angasebenziyo nxa ungaya phandle kwelizwe. Abantu abaningi amaZimbabweans baya emazweni engxenye bayasebenza khona kumbe bayavakatha khona, baya befuna ukuthi babe le mali abangayisebenzisayo. So ukugcina imali phandle kwelizwe iwenzile ukuthi nxa usufuna ukuthi uyisebenzi uyayithola ingalahlanga i-value njengokwesaba ukuthi kungenzakala nxa ukuthi uzayigcina lapha. Kathesi sikhuluma senzeni, uzokwanza ukuthi withdraw $300 ngeviki ngoba imali yangikhona yasilela. So into enjengaleyo yiyo ekhuthaza abantu ukuthi bazame amanye amacebo ukuthi bagcine izimali zabo phandle kwelizwe lapho ezingakwanisa ukuthi zigcinakale i-value ingalahleki.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho, sixoxela eseHarare. Lanxa abaqoqa umkhosi wokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe besithi amalungiselelo alomkhosi aqhubeka kakuhle ematobo. Abanye sebekhuthaze uZulu ukuthi engayi kulumbuthano. Kubika uNompumelelo Moyo.
Lonyaka i-21 February Movement ikhethe iMatopo njengendawo yokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukaMgabe, bethi kwenziwa ngenhloso yokuphakamisa iMatopo njengendawo yokuvakatshela. Iqula elibona ngokudinga imali kanye lokudla, lokhe liqhubekela phambili lidinga imali kunye lenkomo kuzakhamizi zeMathebeleland South noma kulokuxokozela. Izakhamizi zisithi azilani lomkhosi kaMgabe ngoba abalamali njalo abasebenzi. Idili leli lenzelwa duze lomuzi kaNduna Masuku okhotheme ngomnyaka odluleyo, kodwa umna wakhe ombambele umsebenzi umnumzana Killian Masuku uthi isimanga yikuba yena kanxuswanga njalo loba bebengamnxusa ngeke aye ngoba basakhala njalo lempahla zikamuyi azikachithwa.
Mina engikhulumayo angisoze ngiye. Angithi ukuthi lingayi. Bakhona abangafuni ukuhamba. Abafuni ukuhamba hamba ni. Kodwa mina engikhulumayo angisoze. Okwenza ngingasoze ngingayi yikuthi ngisakhala mina. Umnyaka ukapheli sibeke umne wethu. Simbeke mhla ka 28 May ebhubhe mhla ka 23. Kasikenzi konke esifanele sikwenze.
Umongameli weAnsa uMoses Mzila Ndlovu laye ukhuthaza abantu ukuthi bengayi. Wabuza ukuba umongameli usithathaphi isibindi sokuzothunuka abantu bakomasuku bona besakhala kungakabi lomnyaka uNduna Masuku ekhotheme. Na Nelson Mvundla yena uthi kathabanga ngesenzo sokwenzelwa kwalomkhosi eMatopo, ethi engabadeleli kanje akaye kwezinye indawo ngoba basasebuhlungu ngezenzo zakhe zayizolo.
Jabulama ugogo phela kimanga emkhakheni ezoyenza ibirthday yakhe la owayenza khona izigigaba zakhe, namhlanje sebuya futhi uzosibonisa ukuthi mina vele yimi hayi mina ngingedwa ungumntaka Mvundla ngiyala ngithi hayi kithi cha ungasideleli baba Mgabe.
Unkosikazi FD Sindebele uvumelane lo Mvundla ethi okwenziwa ngumongameli kuyamkhathaza njalo akumjabulisi, kumenza abe lenzondo.
Hayi, naloko asikuvumi okwenziwa uMgabe ukuzenzela i-birthday eMatsouth. Kuyasikhathaza nje futhi akusijabulisanga ukufa kwabomalume bethu, okhokho bethu, kanye nabokhulu bethu kanye nabobaba bethu befela khona.
Osakhulayo uAnele Sibanda laye uthe kalathando njalo kasoke aye kulowo mthimba ngoba kuduze lamangcwaba ezihlobo zakhe, ethi ngakibo bayalile ukuhlawula idola lokungeza emalini efuneka emthimbeni kamongameli.
Hayi, into enzongumgabe asithandi ngoba yena kumkhombisa ukuthi kuyinjabulo kuye ukuzoyenzela lapho kwafela khona isihlobo.
Minyaka yonke umkhosi kaMgabe uvame ukwenzela emadolobheni, kodwa lonyaka baphumile baya emaphandleni aseMandebeleni okusolwa ngabanengi bekhonona ukuthi yikudlaliswa kwemali. Amabandla ezombangazwe abalisa izaphu, iMDCT, iAnsa leMRP sebechothoze kakhulu lumcimbi bekhuthaza abantu ukuthi bangayi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Ulife Talk namhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe olwe-Diaspora Forum sikhangela isimo sezempilakahle elizweni ngesikhathi odokotela bekhalala umsebenzi. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umgijimi olodumo wakwele Ethiopia uFeyisa Lelisa usemanyaniswe lomkakhe uIftu Molisa labantu ababo ababili eMelika lapho asehlala khona ngemva kokubachiya elizweni lakhe kunyanga eziyisithupha ezedluleyo. ULelisa waphiwa imvumo yokuhlala eMelika lemuli yakhe ngemva kokutshengisela ekwele Brazil kumncintiswano yama-Olympics esola uhulumende welizwe lakhe ngokwephula amalungelo kaZulu. Ozokuphume kukhetho lwakwele Indonesia olokudinga umongameli esigodlweni salelo lizwe iJakarta kuveza ukuba lulakho ukuphindwa lolu khetho njalo lungena esigabeni sesibili ngenyanga kamabasa ngoba engekho ozathola amavoti eneleyo okuthi athathe isikhundla sikamongameli. Le mpumela iveza ukuba umongameli Basuki Ahok Jagtjahaja okwamanje uyakhokhela kodwa ngesilinganiso esiphansi. Inhlanganiso yentathelizindaba imisa Zimbabwe iphakathi kokuqoqa imihlangano lentathelizindaba izifundisa phezu kwendlela okumele zizinakekele ngazo lokuzilondoloza emsebenzini wazo ngaphambilini kokhetho luka-2018. Kubika uMavis Gama.
Abemisa Zimbabwe bathi bakubone uqakathekile ukuqhuba lomhlangano kunanzelelwa izehlakalo zeminyakeni yangemuva ngezikhathi zokhetho lapho intatheli zindaba ezihlukunyezwa khona kakhulu loba ukubulawa ngoba zibonwa njengezitha. Obeqhuba lomhlangano umnumzana Rashid Mkhundu ngaphansi kweMisa Zimbabwe utshele abangenela umhlangano ukuba wenziwa ngendlela yokubaphathisa ukuba baziphathe kanjani lapho besebenza ngesikhathi sokhetho.
Zimbabwe in the region, Zimbabwe in the world is a very
ele Zimbabwe ungelinye lamazwe ayingozi kakhulu kuntatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Sekube lezehlakalo zokutshaywa kwentethali izindaba lokubotshwa kwazo. Sile inhlangothi zezomvikela kakhulukazi amapholisa labasebenza becatshile ezingawanakiyo lawo amalungelo entatheli izindaba. Njengoba sizibanga kumnyaka okhetho u-2018 sizobabona bezomvikela laba sebevuka ubhova akusoze kwaba yinto emangalisayo ukuze intatheli izindaba kuthiwa zingene engozini yokuhlukunyezwa lazo lapho kulwiswana laba mabandla aphikisayo loba abazinikela ukulwela ilungelo loluntu.
Ethe sekunanzelele yikuthi azizinakekeli kangako intatheli izindaba zakuleli lapho ziqhuba umsebenzi.
Journalists in Zimbabwe have generally not been security conscious.
Kazizinakekeli intatheli izindaba zeZimbabwe kulokuphosisa okukhulu ezikwenzayo zizingenisa engozini lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Sithemba imihlangano yalolu hlobo izosiza ukuba ziqakathekise ukuzinakekela lazo ngesikhathi ziqhuba imisebenzi yazo.
UTafazwa Tseyisi ngomunye wentatheli izindaba ezingenela umhlangano. Yena ke uthi ukuphatheka kiwo kumsize kakhulu ngoba esefunde okuningi okunye kwakho abekade ekweyisa.
Ziningi izinto esizenzayo on a daily basis njengama-journalist. Sibona ngani kazibalulekanga. But as far as my issues to do with the safety and security are concerned, kuyatholakala ukuthi ziyabe zisifaka engozini. So kubalulekile kakhulu ukuthi izinto esizifundiswayo lapha singaphomu ukuzitshiyela phakathi. Kumele sizithathe sizifake ku-field esipractice kuyo. Ngoba at the end of the day sijwayele ukutsho ukuthi there is no story that is worth dying for. Ukuthi sibe silokhu senza umsebenzi wethu kumele sibe aware of the safety and security issues ezi around us.
Kuthi umlondolozi Ndlovu eyinye njalo intatheli izindaba uthi usizakale kakhulu ngemfundiso ayitholileyo
lapho amabandla aphikisanayo amabandla abusayo lalabo abazomba ngazo belisana ufica ukuthi intatheli zindaba yizo ezicina esikhatini esiningi sezilinyazwa ezicina esikhatini esiningi sezichaywa ezicina esikhatini esiningi kwesinye isikhathi bayanyamalaliswa njalo njengalokhu esasikubone wamanye amazwe okutsho ukuthi namhlanje sifundile njengentatheli zindaba ukubana hayi nxa kube lo daba olukhona sikhangelanele le ndaba zesafety yama-journalist kumbe singathi ukukhululeka kwabo kufuze babekwazi ukubana bahamba labo bani bakhuluma labo bani
ethi usekubona ngelinye ilihlo akade engakunanzeleli njalo ezokusebenzisa lapho eqhuba umsebenzi wakhe wokuthapha indaba
okunye wakhona bengikwazi kodwa okunye ngifundile isibili okusha ngoba phela bathi ukufunda abadala bathi ukufunda kakupheli into eziningi njengalo ezingizifunde indaba zokubana hayi nxa uhamba phela kuqakathekile ukuthi umuntu angahambi ebusuku lokuthi nxa uhamba kufuze uthwale phela lezo zigezi esingathi thina yilokho abathi ngesilungu i-medical aid ngoba phela ungakwanisa ukuthi uzibone usesekunzimeni ususengozini ungazilungiselelanga ngoba lokho kwenzakala ngaso sonke isikhathi ngakho-ke sibe nezifundo ezintsha sibili esizifundileyo namhlanje
iintatheli zindaba zithi ngabe iqhutshwa sikhathi sonke imihlangano enje igoqele abantu bonke elizweni lonke bathole ithuba ngoba iningi lisebenza lisemnyameni lingazi ukuba liziphathe kanjani ukuzivikela engozini lapho zisemsebenzini wokuthapha iindaba zisithi akekho kumankampani abawasebenzelayo ozitholisa lolu lwazi zizithole sezisenkingeni labezomvikela abezombusazwe loba labo abalezikhundla zaphezulu besebenzisa amandla abo ukubahlukumeza ukubalimaza abanye sebalahlekelwa yimpilo loba ukunyamalala befela ukuqhuba umsebenzi wabo wokuloba izindaba ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
kwezemidlalo lamhlanje kulabadlali bomdlalo wenguqu abane abadabuka kwele Canada abazilolonga leqembu le Highlanders iBhozo ichila moya elona eliphakathi kokulungiselela ukuqala kwemidlalo yalonyaka kubika uJoseph Njanji
uGary Bula oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye uGavesi ngoleminyaka engamachumi amabili lanye uKat Sherito leminyaka engamachumi amabili lambili kanye lojunior Giovanni Di Fazio yena oleminyaka engamachumi amabili yokuzalwa bazilolonga leqembu le-Islanders bevela elizweni leCanada. Laba badlali bayingxenye yenhlanganiso ye-First Mobile Sports Academy FMSA ngamafitshane yona ele nhlangothi kweleCanada kanye laseZimbabwe. Umphathingcebo weqembu le-FMSA kobulawayo ubekezela ngoma uthi laba badlali balande ukuzofunda kuqembu le-Highlanders.
Baku learning process ngathi we felt it necessary ukuthi maybe bezofunda one or two things ku Highlanders age group yabo from 19 to 20 they are here for 3 months initially kuyela bazabuyela eventual but nxa kuyikuthi iteam if the team sees something kibo abangancedisa khona labo it's okay.
Umnikazi weqembu le-First Mobile Sports Academy ngu-Isaac Mbetsi oyisizalwane sakweleZimbabwe kodwa ohlala elizweni leCanada. Akusikho kwakuqala ukuba uMbetsi alethe abadlali abavela kuqembu le-FMSA liseCanada kuqembu le-Highlanders. Ngo-2014 uke waletha abadlali abathathu ababalisa uBakeville Bamana, uFelipe Barrio kanye loJean-Félix Lemieux. Kusenjalo umgadli olodumo oke wadlalela iqembu le-Dynamos kanye lele-Capes United uRodrick Mutumwa laye uzilolonga leqembu le-Highlanders njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Errol Akbay uthe konke kungahamba kuhle lumdlali uzabe edlalela amahlolanyama lonyaka. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Umculi wakobulawayo ocula umdumo we-hip hop uCypher Fam oyethula indlikizane ye-album eyahluphayo emisakazweni ngomnyaka odluleyo elisihloko esithi Black China usephinde wethula enye njalo ingoma yakhe entsha ebilindelwe ngabalandeli bakhe ngamehlo abomvu e-afropop elesihloko esithi Kontuthu. Ukuze sizwe okunengi, uMike Wobe weStudio 7 uxoxe eLoCypher FM.
yeah, yeah, yeah. Suffer fame, 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 fame. From the good side. Kelvin, Vin, Luveve, boy.
Hip hop like Elizabeth, like you chase Zimbabwe. I keep put to me, I was going to Ivanga, Elipezo, Pumele.
Ungatu, Jingumkuli, or Pumema Tepelo Land, Nikona, Naba Kulabaneng, Abakuluma Ulmi, Louis in the bed.
Yeah.
Insuke ezimbalwa ezadlula ubhale kuFacebook ukuthi uzokhipha ingoma entsha kodwa le ngoma izoba umculo weAfropop. Kuyini okwenza ukuthi utshintshe from ukuba ngumculo wehip hop to umculo weAfropop for le ngoma?
Actually, as an artist, I want to see like I'm a genres amaningi and see what can come up from that. I'm still a hip hop artist, but according to Afro pop, I'm feeling like in the new style, I want to feel like different style of it. That the Afro pop track we are, yeah, we could make a city, I'm a flower, or what you enjoy.
Ungangitshela okunengi mayelana ngale ngoma?
Yeah, the song have been featured like Umola the Kid, umhlabeleli omkhulu eBulawayo.
Wena abasekeli bakho bazizwa kanjani ngalo mculo wakho omutsha ozobe phuma we-Afropop?
Ngiyabona bawuthakazelela ngoba besinthola la ma-messages bewumelele kakhulu befuna ukuyizwa cause of i-style esitsha abafuna ukusizwa lesi si-Afropop.
Isikhathi esiningi uzwa abantu abadala abadabukele kwele Matabeleland bekhala bethi thina abantu abatsha sesiyakhohlwa amasiko ethu njalo ulwimi lwamama. Wena njengomculi odabukela kwele Matabeleland njalo ungumuntu osakhulayo njengami, uyavumelana ngalo mbono wabo na?
Asilikhohlwa sibilisiko lakithi. Kuqakathekile ukuthi abantu bebelwazi usiko lwabo, ukuthi noma uyenza any type of music ikwenzayo umixe le culture yakho.
Kodwa kungani usitsho kanjalo? Phela ungabheka isikhathi esiningi abatsha siyenza izinto eziningi sikhulumisana ngesiNgisi.
Ulimi lethu noma sikhuluma ngesiNgisi but isiko lethu lukhona yithi.
Awungitshele ngamafishane ngalo mculo wakho ukuthi ulama album amaningi na?
Okay, and the first album ebizwa ngokuthi yona My Brother's Keeper, then ngibe le yinye engikhiphe manje uthiwa yona Black China. And the hit song which is on the radio, baby song uthi ngithandana.
Laba bafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalo mculo wakho bangawuthola ngapha?
Bangadinga like kunet the search Cypher FM. Then yonke into yabe yaphuma khonapho.
Ingoma ka Cypher FM obe semsakazweni we Studio 7 exoxa lo Mike Wobe. Kwanele okwalamhlanje kodwa singake hlukani isikhangele ebezihamba phambili. Odokotela abasanaqala umsebenzi ama junior doctors bakhalele umsebenzi lamhlanje okubangele ukuvalwa kwezinye ingatsha zempila kahle ezibhedlela ezinkulu. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka uthi umnotho weZimbabwe osesimeni esihle sokuthuthuka lonyaka ngenxa yokunakuhle kwezulu. So kule nkuthazo yokuthi abantu bengaye emkhosini wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe. Makamu angu ndafupatila nkololokwana wa matukandona. Sihlobo esithandekayo, kwanele okwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.